Mai Juliana Msengi vauta Studio 7 kuti vakamborwara netyphoid katatu kubva zvavakatamira kuHarare vachibva kuMashonaland Central.
Imi ndakarwara typhoid 3 times 8 years dandagara muHarare. I didn't know kuti mvura yemuHarare haimwiwe patep. Mwana wangu akarwara typhoid akaita gore rese asingaende kuchikoro. Chirongwa ichi chaunzwa nehurumende. Ndinochikurudzira chi.
Vamwe vabereki vari kunzi vari kuramba kubayisa vana nhomba nekushaya ruzivo. Sachigaro Women's Coalition Harare Chapter, amai Charity Mandishona, vakurudzira vabereki kuti vabayise vana nhomba.
Ngendo yetinobayisa vana vedu vaccine, ngatisateererai masocial media, nekuti kudharapo vana vaifa zvokufa nemeasles. Pasi pakatanga kubayiwa vana vaccine yemeasles, hatina kuzombonzwa vana vakafa futi nemeasles.
Nyanzvi munyaya dzeutano inoshanda mukanzuro yeHarare, Dr. Michael Vere, vati chirongwa chekubaya nhomba ichi chinosanganisirawo kubayiwa majekiseni kugomarara nezvimwe, uye vanoti chirongwa ichi chakatanga musi wa4 Chivabvu chikapera musi wa4 Chikumi.
Chirongwa ichi chakatanga musi wa24 May. Pane mateams ari kufamba muzvikoro nedzimwe dzakasiyana siyana chibaya vanhu mainjection ivayo. Zvakakosha kuti tiendese vana vedu kunoitwa program iyi nenyaya yekuti tinoona chirwere chegomarara remwemwe wechibereko ndiwo number 1 cancer muvakadzi vanenge vati kurei. Saka tikaendesa vana vedu tine tichivadzivirira kuti mangwana vasazoite same problem.
Vatiwo vana vari kubayiwa majekiseni akaita sei?
Polio, vana vese vari kubayiwa kandi vitamin A, inobatsira kuti kusimudzira utano hwevana, immune system yavo. Kana vana vakazorwara zvirwere zvakaita kana measles, vanenge vakaprotektikawo zvakare.
Dr. Vere vati vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa nhomba yeHPV yekudzivirira gomarara repamuromo wepachibereko. Mukuru mubazi rezvirwere zvekutapuriranwa paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Matarira vatiwo kuwandisa kwaita vanhu muHarare uye kushayikwa kwemvura yakachena ndiko kwave kupa kuti vanhu varware netyphoid.
Imba imwe inogara vanhu vaisingafanirwi kugara navo. Vanhu ndokutanga kurima. Vachirima mumatauni vakapedza atinoti mawetlands anobata mvura. Mvura iyayo dzoriliswa muwater table nguva yokupisa. Mvura zvino yatova problem yokuti kuichenesa hazvichakwanisiki.
Kubva muna 2010 chirwere chetyphoid chakatanga kupararira zvakanyanya muZimbabwe, uye muna 2018 bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru zvina kana kuti 4,000 kusanganisira vana vakabatwa nechirwere
uye vanodarika zvikamu
makumi manomwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 73% vari muHarare. Rimwe dambudziko range rave rekuti chirwere ichi chainge chisisadavire mimwe mishonga. Asi iko zvino vana ava vari kubayiwa nhomba inonzi inoshanda zvakanaka kudzivirira kupararira kwechirwere ichi chinonzi typhoid conjugate vaccine kana kuti TCV. Nhomba yeTCV iyi yakatanga kubayiwa munyika muna 2019. Paine chinangwa chekubaya nhomba vana mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri kana kuti 6.2 million. Vana vari kubayiwa vari pakati pemwedzi mipfumbamwe nemakore gumi nemashanu. Asi chirongwa change chambomiswa sezvo hurumende yange yorwisa nechirwere cheCOVID-19. Hurumende iri kushanda nesangano repasi kuti vanhu vawane nhomba iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Chirimudzaniri.